Ndiyo nyaya yacho zvakutoipa ya takutotya kuti zvingapinda patsiripo rekuti takupinda nyaya pasina kunaka
asi zvingakwanisike kugadziriswa sei
handichaona kuti zvingagadzirike bvudzi atingi nyaya yapinda pamberi chaivo rekuti vanhu vachakuwadzana zvisizvo ndo maonero angu takatarisa nemaweek arikuya mafew days arikuya zvingaperere sei but I don't see it ending peacefully I doubt it
sei muri kudaro hapana here zvekuti zvingaitwe nebato rezanup f vachiteedzera bumbiro ravo
hauchakwanisa kuzvibatsira zvatoipa zvinhu izvi
koyo vakuru vemauto sei vari kupindira pari zvino zvakanyanya vachitukana nemamakurukota
kutya ka kutya kutya inonzi muchirungu panic ndiyo inonzi air game ka pane zvavanzwa pane zvavari kufungira pane zvavanetsa
zvingava nechekuita neutano hwavamugabe here kana kutiwo kungonetsana kwavo
kuti marwisano avari kuita ka inotaura kuti pane munhu pane anokusvika kuti minyembe dzingapereka anytime iyezvoiyezvoyo vamauto havana macontracts kubvira 2014 havasina macontracts so basa rinopera anytime
tiri kunzwawo vamwe vari kuti kuti dambudziko iri rigadziriswe pakutoda kuti vana sadhak nanaahu vauye muzimbabwe munoona zvakakosha here kana kuti vana vemuzimbabwe vanokwanisa kugadzirisa izvi
kune sadhak here rai neahu kune sadhak havakusina vari kupiwa handipo vaziva ini hakusina zvakadaro havana masimba these are toothless bulldogs nyaya ipo ndekuti mazimbabwe vachavo ndovanosolva nyaya yedu iyi we don't have anybody out there